Va irimai chakaza avano gara kumurewa West, vano tivano wakawanda mjimbo yavo, avakoshesi jekupeka mamaski munguwa ino yekurwisa chirwere che COVID-19.
Kunogwa na wanyazo zhiriji zuzo, imaska wanyazo zhkoshi zore. Avanongwa jiku mujeri, ndusu kwa singa zhiriji.
Vachakaza vano ti, vano zizwa kutichihwere ichichino uraya, asi avasa tivaona pachaka uraya, ishovati zhiri kukonzera veru jinji, kutivasa toro matano, anokuru zirwa kupararira kwacho. Mumwe mugari wenzvimbo iyi vatakunda mabaya vanoti hapana kurudziro yakanyanya iri kuitwa kumaruwa sezvinoitwa kumadhorobha. Vanoti izvi ndizvo zviri kuita kuti vasaite hanya nekutora matano ekuzvidzivirira.
Kunoku vanhu vanyatsozvikoshesewo zvekuzvikoshesera zvachezvekuti bhozi kana social distance yacho inobuda sei kuno zvakafana nepapane pandirikana nemusangano, but vakuru vacho vanenge vasitoriina mamasiki acho. Pazvibatsiro ungopfeka chero ukapfeka uri hwani, hapana zvaunenge vachiita.
Asi vachitaura nevatsigiri vebato ravo munzvimbo iyi, murongo wemisangano muMDC Alliance vaAmos Chibaya vakayambira vagari ava kuti vakoshese zvavanoudzwa nenyanzvi pamusoro pechirwere ichi, vachiti chinouraya.
Chirwere chekorona chirwere chinouraya. Munonzwe
so nyaya dzekuzvipfeka mamasiki musati kwai aiwa inhema ichokwadi hama dzangu, zvakakosha kuzvidzivirira. Handiti so tivedzirai tikaidzodzo, asi dzeumwe mune dzenyu vokuti chinouraya nechiriko chirwere chekorona, so ngatichengetedzei.
Imwe nhengo yerimwe sangano rinoshanda kumaruwa HPinge nechimanimani vaOwen Hiwaya vanoti dambudziko rekusapfeka mamasiki ririko kwavanoshandira uye vanorwisana naro zuva nezuva.
Ukaona munhu akapfeka mamasiki anenge aenda kana pari kuungano kuti vari kupiwa zvinhu zvari kupiwa nemaorganization yakaita sana Go, kuti vana Go kana vachipa ndanga vataura kuti vatikupa uyai makadai uyai makadai, but on a daily basis vanhu kupfeka mamasiki kwavo kuna kunyanya kushoma. Vanhu vatopfeki chinhu chavasikanyanyi kutarisisa kuti vangapfeka.
Vatiwo zvinoburitswa muongororo dziri kuitwa pamusoro pechirwere ichi zuva nezuva zvinoratidza kuti chirwere ichi chakawandira kumaguta akaita seHarare neBulawayo, izvo zvave kuita kuti vanhu vari vare kumaruwa.
Kuona kwataita chishanda kumaruwa kumaruzevha kuna anonzi masocial myth kana zvinhu zvifungidziro. Vanhu vanofungidzira kuti chirwere ichi ndechevanhu vemataundi. Ngongwada kuti asama statistics anoburitswa neMinistry of Health anobuda achiti Harare, Bulawayo kwakawanda kwakadai. Saka vanonga achiti asari ngechekutaundi, muno maruzevha hamuna.
Vaimbove gurukota rezveutano panguva yehurumende yemubatanidzwa Dr. Henry Madzorera vaudza Studio 7 kuti zviri kuitika kumaruwa zvine ngozi yakakura.
Tofanira kutoenda pamberi nokuwedzera moto wokudzidzisa vanhu kuti chirwere ichi hachisati chapera, chichiripo, chichiri kuspreada, chinogona kuputika zvakanyanyisa nyango kumaruwa ikoko tisina kutarisira. Vanhu ngavazive kuti vanhu havagari mutaundi chete, vanhu vanofamba vachienda kutaundi vachienda kumaruwa. Saka tokurudzira kuti tingotevedzera mitemo yese COVID-19 yakafanana nokupfeka mamaski, kugara tichigeza maoko, nyaya yesocial distancing nezvimwe zvese zvakadero. Tisingaungane takawandisa panzvimbo imwe chete kumariro nezvimwe zvakadero. Izvi zvinoapplya kumaruwa nemutaundi zvese.
Dr. Madzore vanoti dambudziko iri rinowanikwawo mumisha inogara veruzhinji mumaguta, uye chirwere ichi chinogona kuputika zvekare kana vanhu vakarega kutevedzera zvakatarwa nebazi rezveutano pamwe neWorld Health Organization pakudzivirira COVID-19. Ndakamirira Studio 7 kwamurewa, ndini Godwin Mangudla.